mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 31 yamavhuvhu 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende yeSouth Africa isikuitirawo vanhu vayo vari kutambura zvakakwana. Isuwo vedu vari kutambura voendawo kwavanokwanisa kugara, kwavanokwanisa kuafforda, ndeikoko kune maresources mashoma. Saka vanhu vanotanga kurwisana. Zvoita kunge pane animosity, asi even ikoko vanhu vegarisana nekuti maZimbabweans anorenda kubva kumaSouth Africans zvekare.
Mutungamiri weSouth Africa var Cyril Ramaphosa anoshora zvimwe zvizvarwa zvenyika yavo zviri kuratidzira nekurambidza kuti vabva kure varapiwe muzvipatara zvemuSouth Africa.
Nyaya yatitambiri nyaya yakatooma chaicha nokuti zvinhu zvakaoma muno munyika. Kana kuti vaifanirwa kutaurawo mari yakaita $2, kwete $20. $20 yacho unogona ita vhiki yose usina mbotoiwana.
Vaita kupokana pakati pekanzuru yemasvingo nevagari neavo vanopinda chechi dzepasi pemiti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakashora vanhu vemuSouth Africa vanoratidzira vachidzivirira vabva kure kuti vasabatsirwa pazvipatara vachiti maitiro aya anokonzera kuvengwa kwevabva kure. VaRamaphosa vakaudza paramende kuti South Africa inyika ine utongo hwejekerere asi ine dambudziko revabva kure vane magwaro ekugara munyika nevasina. Vakati kuvhundutsira nokushungurudza vabva kure vose hakubvumidzwi mumutemo sezvo vanhu vemuSouth Africa vari vanhu vanotambira vanhu vemarudzi ose. Muzvinafundo Chipodendere vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts vanoti vaRamaphosa vakamanikidzwa kutaura izvi nemabasa esangano reOperation Dudula iro riri kuratidzira pane zvimwe zvipatara richirambidza vabva kure kuti varapiwe. Muzvinafundo Dendere vanoti nyaya iyi inogona kupedzwa nehurukuro pakati pehurumende yeSouth Africa nehurumende yeZimbabwe nemapato anopikisa muZimbabwe.
VaRamaphosa maonero angu ndekuti dai zvazoitwa neOperation Dudula zvisina kuitika vanga vachangotora pfungwa dzekuti local politics dzeANC dziri kusapota zvakaitwa naMEC Poppy kana Dr. Poppy. Asi pamusoro pekuti Operation Dudula vanowanza kushandisa violence, saka maonero angu ndekuti vaRamaphosa vamanikidzwa kuti vadavire vachitaurawo kuti izvi zviri kuitika zvakaipa. Asi munongoona kuti nemutauriro wavo havasi kuda zvekare kuti vati zvakaitwa naDr. Poppy ndo zvatangisa izvi. Tadaro nyaya hombe iripo ndeyekuti vaRamaphosa vanofanira kuti vagare pasi nemacounterparts avo ekuZimbabwe, kwete vamunangagwa chete asi pamwe chete navachamisa, vagare pasi vadiscasi vaone kuti nyaya yekutambura kwevanhu vekuZimbabwe ingagadziriswa sei, nekuti izvozvo zvikasagadziriswa vanhu vazhinji vacharamba vachibuda munyika vachienda kuSouth Africa.
VaRamaphosa vataurawo zvekare kuti vanhu vomuSouth Africa havavengi vabva kure asi vanodovatambira. Munoona sokuti mashoko aya ane chokwadi?
Ichocho ichokwadi. MaSouth Africans nemaZimbabweans takagara tiri vanhu vanodyidzana. Chandinoona kunge idambudziko huru ndechekuti dambudziko riri kuuya kwatingati kumalow income areas. vane mari ma South Africans nema Zimbabweans iko zvino vakagarisana kunzvimbo dzevanhu vane mari atisi kuvaona vachirwisana tambudziko chairo rinobva pakuti vanhu vasina mari vari kumanikidzwa kuti varwisirane maresources mashoma shoma ndopa ndinoona pane dambudziko ipapo nekuti munhu ane mari akaenda kusouth africa iko zvino achinogara kunzvimbo dzakaita sana Sandton achinogara kunana Blueback kucape town kupi kupi achizvidyira mari dzake in fact tinoziva wani kuti vakuru vedu vehurumende vekuzimbabwe vane mari varimo mumahospital ekusouth africa varimo vari kurapwa ikoko nemhuri dzavo vana vavo variko kumayunivhesiti ekusouth africa kunana Rhodes kunana Cape Town variko vari kudzidza ikoko hatisiko na bongozozo. Bongozozo tinore uona muma neighborhoods ekuti ma resources mashoma. Hurumende ye South Africa isikuitirawo vanhu vayo vari kutambura zvakakwana. Isiwo vedu vari kutambura voendawo kwavanokwanisa kugara, kwavanokwanisa kuafford ndeikoko kune ma resources mashoma. Saka vanhu vanotanga kurwisana. Zvoita kunge pane animosity asi even ikoko vanhu vegarisana nekuti maZimbabweans anorenda kubva kuma South Africans zvekare. Asi kana yava nyaya yema resources mabasa, zvipatara, ndopaunoona panoita tension. Ende zvinobva zvoita kunge hurumende dzikasazvigadzirisa zvazvinoita ndezvekuti zvinoratidza kuti vanhu vatema varombo vanopedzisira vava kutreatwa sevanhu vasiri vanhu chaivo chaivo mumamedia nemumwe makadaro daro nekuti root cause chaivo chaivo zviri kukonzeresa zvinenge zvisiri kudiscaswa kunzi aiwa vanhu havavengani chiri kunetsa ndechekuti maresources mashoma vane mari vakagarisana nekuti havana need yekurwira maresources vasina mari ndo vari kutambura saka hurumende dai dzagadzirisa upenyu kuitira kuti ivavo vasina mari muSouth Africa zvinhu zvivanakirewo vasina mari kuZimbabwe zvinhu zvivanakirewo
masvondo maviri apfuura takaona rimwe gurukota rehurumende yeSouth Africa richitaura pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvinhu zvinofanira kugadziriswa zvematongero enyika zveupfumi hwenyika tikazoona zvekare nyaya yamataura iyi yadr Limpopo ava imi hamufungi here kuti South Africa pamwe yava namamwe maonero eukama hwayo neZimbabwe munofunga kuti South Africa pane zvainoda kuchinja here paukama hwayo neZimbabwe
ndinoti dai Dr. Popi vasina kuita zvavakaita zvatangisa kutauruka kwenyaya idzi pa-public forum ndinoona kunge South Africa yairamba ichingoita zvayaita makore zvekungouya kuZimbabwe vonwatidza vosekererana vodzokera asi kuburikidza nezvakaitwa naDr. Popi nyaya iyi yava pajekerere vavafanira kuigadzirisa ndaona kuti vanhu vazhinji Dr. Popi pavanga vachitaura nevabati venhau vanga vachibvunzwa kunzi saka imi hurumende yenyu kana maenda kuZimbabwe uko zvii zvamunotaura kana maenda kuZimbabwe kusi tisingakuonei muchibatana muchitaura navachamisa nevamwe veopposition sei muchingotaura nevanhu vezano saka ipapo ndakaona Dr. Popi vachikakama ndaonazve varamaposa vachikakama saka chakanakira South Africa ndechekuti idemokrasi saka vabati venhau ikoko vacharamba vachivapusha zvekuti South Africa kuti ichati yoita lip service kuZimbabwe yodzoka kumba yoti atataura nevamwe vedu operation dudula yoitika vanhu vanoti imhaka dzenyu vanhu vakafa saka uvo vakuru vekusouth africa vanenge vasingadi izvozvo saka ndiri kuona kunge kuburikidza nezvakaitwa naDr. Popi iko zvino vachengetsa kumanikidzwa kugadzirisa nyaya chaizvo
muzvinafundo Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Kanzuru yemasvingo iri kupokana nevagari nevanopinda chechi dzepasi pemiti mushure mekukwidza kwayo mari dzemitero idzo dzinonzi dzakakwira nezvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30%. Izvi zviri kukonzerwa nekuvandudzwa kwemitemo yebylaws mudunhu remasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yemasvingo iri kupokana nevagari kunyanya vanotengesera migwagwa pamwe nevanonamatira pasi pemiti mushure mekukwidza mari dzemafaini nezvikamu mazana matatu kubva muzana apo yakavandudza mitemo yemabylaws. vamwe vagari vanoti mitemo yakaiswa iyi mitsva inoti mari yemiripo yekutengesera pamigwagwa zvisiri pamutemo kurasa marara pose pose pamwe nekunamatira pansi pemiti yava kuita madhora makumi maviri ekuamerica kana kuti $20 vanhu vaimbobhadhariswa mari isingadarike madhora mashanu. Mumwe mugara akaita sava Edmo Shumba vanotengesa shangu nemabhachi mudhorobha vati mari iyi yakawandisa uye havana kumbopuwawo mukana wekuisa pfungwa dzavo paigadzirwa mitemo mitsva iyi.
Nyaya yatitambiri nyaya yakatooma chaicha nokuti zvinhu zvakaoma muno munyika. Kana kuti vaifanirwa kutaurawo mari yakaita $2 kwete $20. $20 yacho unogona ita vhiki yose usina mbotoiwana. Havana kana mbogara vatibvunza vangoita zvavo kumaofisi kwavo koko. Havana kana mbogara vavona kana munhu wani kana wavakambovona vangoigazeta mari yavo chiye vasina kana mbotiudza. Hatimbotoikwanisi mari iyo nokuti zvinhu zvakaoma. Ikona unogona kungoita vhiki usina kana mbotengesa $20. $20 mari yakawandisa chose.
Mumwe mushandi wepapost office mumasvingo vaNeed Moore Manyasha vati mari yefaindi yekurasa marara pose pose yakawandisa panguva iyo kanzuro haisi kuvapa pekurasira marara mudhorobha.
Mari yari kutaurwa nekanzuro yakawandisa isi tinoshandira pano papost office, saka tachinokumbira sevashandi vari sevanhu vanoshandira papost office tokumbira kuti kanzuro itisire mabhingi ekuti tirasire marara. Tinotikonzera kuti tirasire marara pasi kushayiwa kwemekwa tinoita mabhingi plus mari yautaura yefaini yakawandisa ndokuona mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe munomu. Mari iri kunetsa, saka tokumbirawo kanzuro iti zvayataura yotikubatsirawo nemabhingi kuti marara asarasirwa pese pese mutaundi.
Vagari vanoti kanzuro yaina kufamba kumawadhi ose ari 10 ichinzwa pfungwa dzevagari isati yavandudza mitemo mitsva iyi yavakafamba vachishambadza nemotokari dzavo nezuro munzvimbo dzinogara veruzhinji. Meya wedhorobha remasvingo vaColin Maboke vanoti vakaita musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamahofisi avo nevanomirira mapoka akasiyana-siyana.
Pane mota yakafamba ichitenderera but haigoni kuti haagoni kuva mabilos akutonzi ava bindi kana asati ava statutory instrument because kana akadare ndezvenge yekuti munhu akona kucomply nawo isiri statutory instrument anonetsa even kuti ainforce even ichiri kuisa muno court because asati ava statutory instrument.
Asi vamwe vagari vanoti vaifanira kuuya kumisha yavanogara veruzhinji nekuti ndiko kunogara vanhu vanozobatwa nemitemo iyi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakurudzira hurumende kuti itore matano ekuti chisungo cheUnited Nations chekuti vanhu vasapambwa chidzikwe semutemo unoshandiswa munyika. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yataura mashoko aya yakanangana nezuva rekucherechedzwa kwezuva rakatarwa neUnited Nations kuti vanhu vasapambwa nekushayikwa, kana kuti United Nations Day Against Forced Disappearances. Masvondo maviri akapera gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakaudza musangano weUnited Nations wekomiti inoona nezvekupedzwa kwerusa rwaruganda wakaitirwa kuGeneva kuti vakaponda vanhu munguva yekukura hundi havasi kuzosungwa, vachiti vanhu ava vakaregererwa panguva yeutongi hwemuchakabvu vaRobert Mugabe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemutongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development Dr. Hlanai Masia kuti tinzwe mafungiro avo.
Nyaya yekupambwa nechisimba inyaya inoshungurudza ende inyaya inodzimba mwoyo kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe yatingati civilized nation. Ende kupambwa uku tinoti kwave nenguva kuchiitika, ende pachirungu vanoti izvinhu zvinoitika with impunity, kuti panopambwa munhu especially muZimbabwe vanenge vapambwa vacho havawanikwi vachisungwa kana kuwanikwa pachizoita kana kuti investigations yokuti pawanikwe kuti idzi nyaya dzifi dzakaitika futi.
Munehere vaviri vatatu vamungapese mienzaniso wezvakamboitika kumashure.
Ndichitasazve kumashure tinoona kuti muna 2000 pakapambwa wanonzi wa Patrick Dama na Banyama, ayo campaign manager wa David Coulthard. Wangu kufanana ni mapambiroa kangu ito Itai Dzamara uyaka pambwa muna 2015, uyezwe asinga sikamu kuti arkupi na nasi muna 2008 zvekare takaona pachi abductwa kao tachinga tuku pambwa ni chisimba kwevanu waipura nigataure 14 kusanganisira muzvare Justina Mukoko akaonekwa achizowanika achitaura kuti vanga vapambwa nema CIO muna 2012 zvekare takaona zvekare vapo Chizuze vachi disappear avo zvekare vasingazikamu kuti vari kupi.
Ngati tariseiwo kuti iro bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe rinenge richimboti kudii.
Bumbiro redu remutemo rinotaura zvekare kuti hapana munhu ane achapambwa ane chisimba kauti kana munhu anokonzerwa kupamba umwe nechisimba ende zvinhu zvinotadza kuti izvi nangwe mutemo uripo zvinhu zvinoramba zvichiitika ende zvinoitika kana zvaitika hapana matano anotorwa ekuti paitwe kana my investigations kana kuti ivo vanhu vanenge vazviita zvokupamba izvi vasungwe vabatwe vachitongwa nematarets mhosva. Izvi ndinotaura ndichipfurikidza kuti mugore rino chairo chairo ra 2022 takaona muzvare vamo Blessing Ali vachipambwa zvekare ende pavakapambwa hapana matano akasimba akatorwa nemapurisa kuti vainvestigate nyaya iyi munhu asati awanikwa. Paakatozowanikwa akatozowanikwa afa.
Nyanzvi mune yezvematongero enyika vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development Dr. Sanai Masia vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Bato rinopikisa reUnited African National Council rinoti vatsigiri veZANU-PF vakaratidza kuita musangano nevatsigiri varo kwaRusape nemugovera kunyangwe hazvo raive netsamba inobva kumapurisa yairi pamvumo. Mutungamiri weUANC vaGwinyai Muzorewa vanoti vakakasamadzwa zvikuru kuona kuti matano emapurisa ari kutsikirirwa nerimwe bato rezvematongerwo enyika rinofanirwa kunge richiteverawo mutemo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Muzorewa.
Tinofanira kutumira notification letter kupolisi kana takaita izvozvo in good time. Wakatipindura kuti zvakanaka ipenpaere provided you observe zvine masitations yese dzatari zvakanaka. So musi weSaturday makuseni tatounganidza zvinhu zvese sezviri yarongwa tendi yaitwa Christian Demar ije yapo ndopakatanga pasvika madzimai akanga akapfeka rigari rezanupia nevamwe varume vaive vatatu vachiti hamufanirwa kunge muchiita rali. President akati adaidzira kuti yangu yakuita rari kune mamwe masangano ivi izo weZANU-PF wanga zvava marali.
Makamhangara here kumapurisa chiitiko ichi uye mapurisa akati kana makamhangara?
Vanhu vedu nekuti riri belief in peace takati tochidaidza mapurisa wakafanira kunge vaine zwaya akatiti kune nyaya iri kunoku yebunzi zviri kunzi haisati yasvika nguva yemarali asi makati bvumisa kuita rali panzvimbo ino zviri kufamba sei. Mupurisa mukuru weparusare ndiye akati inini ndaisingazvizive kuti marali ndaakataa kubvumirwa saka daa ndakangokubvumira kuti muite ndikachiti saka we can go ahead hatingarambidzwi necivilian inini muri kuvaridzi vemutemo gadzirisai zvakati ndahazvichatogoni nekuti ava vanoti one permission from HQ yekuti zvavanenge vataura ziri final inoita override zvinotaurwa nemapurisa who are supposed to be the law keepers, the law enforcers. So our people were about to come. We 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 were about to mwana wese wotetanga ne wanhu ndaja yakanzirwa yachatei kusasa uye saka nemashandira zvakaita
saka imi makatambira sei tsananguro yemapurisa iyoyo
ndakabva ndasvika paconclusion yekuti chinhu chinonzi rule of law ndiyo chinoita kuti kana mainvestors anobva kune dzimwe nyika akaziva kuti nyika iyi haina rule of law hawauyi nekuti panenge pasina garanti yekuti kana utine maruramiro ekuita chimwe chinhu unogona kungonzi hautagoni kuzviita nemunhuwo zvake just because ari gabelong kuis party which is very very fair
saka mune matanho amuri kutora here ekuendesa mberi nyaya iyi muchikwirira mapurisa pamwe chete nairo bato rezanu pf
ndaingadaro dai mamine rule of law wakadini to tell you the truth munyika munemi mese chapter sezvadaita nyika yedine unoenda kucourt court yacho inenge yakaudzwa zvekuita nevakuru vakuru hauna right you have no right dear that's why issue ye human rights in Zimbabwe is critical nekuti hauna recourse saka isusu taifanira kuwaita su but I took the position ekuti that's an example inoratidza lawlessness tiri munyika this is an example inoratidza the need to change government nekuti zviripo izvi haziiti zvakanaka ende ini I don't believe in lawsuit
avo vange vari mutungamiri webato reUnited African National Council vagwinyai muzorewa vari parunhare kwamutare najonga kandemiri westudio 7 asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu pf vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo rinokatsamadzwa nekungopomerwa mhosva nemapato avasingatozivi kuti ariko
izvi zvinoseta chero nembwa iri kuseri kwegonzi nokuti tandiwane kungoti chino nechino zanupf chino nechino zanupf tata kutotaiko zvino ndechekuti tichatonzwa mupedzira voti chero mabhaibheri okuchechi akanyorwa nezanupf nokuti wose wangosangana nezanupf akati ndizanupf tasara kunzi aha Jesu Kristu wakaurayiwa nezanupf seyakatuma Judhasi tazvijaya iyani ungaida kuti iwe hatizivi kuti kune bato rakadaro kunezvii kana kutiani zvopamuzoreya iyani unechekuitana muzoreya chero ukanyabva pasi penyanza kana kubva nekumereki kana nekuseri kwezuva iyani muzimbabwe ino unechekuitana muzorewa muno munyika muromo ukozonzi zanupiyo zvinocheuka kuti muzorewa ndiani aanyowa veduwe vatinyanyira veduwe
mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi nezuro takakuunzirai nyaya inoti amai Tokozani Kupe nomutauriri wavo Vantando Ndlovu vakange vasungwa nemapurisa ePlum Tree mapurisa atakatadza kubata nezuro azobudisa mashoko ekuti vaviri ava vakange vasina kusungwa asi pane magwaro emotikari avanoda yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
ndinokumbira avo kuti kwedu kuno zvokwadi vezarupf zvokwadi haa masimba vanavo akatoma anofamba vachikumbira vanhu mavhoti vachoda mazita kwavamunangagwa ndokumbiravo vanokumbirawo vhoti yenyu kasaini zvakaoma shuwa kana tisei ndakavarambira ndikati handidi tasangana kumaelection pamberi netripc mutungamiri mutsva unoudza shanduko munyika ezimbabwe kamu new zimbabwe toda shanduko munyika yedu pamberi pedu nokuwina vana vezimbabwe hatendavo
maitombotaura nemachina iwayo achinzi vanoshungurudza machina vateedziri mutemo muno muzimbabwe hakuna vatingati vanotedzera mutemo vazhinji vashandiro havatedzeri mutemo inini ndiri kuno kuzhombe kune imwe maine ndakashandira ndichaita ore nezitiracho yainzi mejiu nanhasi inonzi komona vakangochinja zita asi varungu vamwe chetewo tanga tisingabhadharwi maovertimes chinzi muri macasuals tadhonza almost for some years asi aingoti muri machi macasuals hamubhadharwi asi avachi varungu asi kana vari machina toti machina kana ari murungu toti aiwa varungu vakanaka aiwa hakuna akanaka kana usingabhadhari vose havabhadhari saka vose vakangoipa kana zvichida kugadziriswa ngazvigadziriswe kuna vose ndatenda hangu ndini kanyere magara ndini ndiri kuno kuzhombe
vamugwadi ngavaite zvakanaka zvose zvavari kuronga nezvavari kutaura isu tozviziva mashort sleeve akawanda asiriko kunoku ndivo vane mapenetrators ivava vanotungamirira mayouth avo ezano kuti vauraye vanhu vakonde vanhu zvese zviri kuitika munyika ndivo mainfluensa ivava vane zana vakuru vanenge vachitungamidza vana pamberi kuti ngozi dzichasarira ivava vari kusaidzirwa panyaya idzodzo dzokurova vanhu nokupunza zvinhu zvavanhu saka ramangwana ivo vanenge vachisuduruka manje kana ngozi dzaako kunetsa vana vaye vaye kuti vachizovaona havamboonekwa izvozvi kana anaitanidza mari vese kushayika kwese kwavananhingi vese vakashayika ndivava vanenge vachikonzeresa ivava hatingati handizvo vanavana kazembe 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 chii chinonzi kazembe kazembe ndivo vanhu vasingazive zvavanoita vanhu ivava imhondi vanhu ivava saka isusu tiri kuti tichaonana pamberi pachavhota 2023 tiri kupinda chiti tichavhota nemutsindo
kwazuvai vateri vestudio 7 indonzi angu samueri ndiri kusouth africa kunoku kwandiri kutotsvakawo zvokurarama ndizvo ndinotora zvangu kutaura panyaya dzinoitika muzimbabwe medu umomo kuti vamugwadi chaiwo chaiwo unonzi mugwadi uyoyo unofanira kuziva kuti handiepo wakatanga kuva nechinzvimbo chaari ichichi achitaura zvaanotaura izvozvizvi pakambenge pane vamwe ipapo apo pachiri navamwe baba vaitungamira zimbabwe vakazotisiya zvavo asi zvakazouya nepamwe ngaafunge dziti varipi vanhu ivavo vaimboita basa rariita iroro vari kupi vaimbotungamira mapurisa ngaazvibvunze kuti vamboripi vanhu ivavo zvishuwashuwa mugwadi nyika iyoyo ichakumerera minzwa zviri kukutaurira ichamera minzwa pese paunofamba pachabaya nemasutu ako uchamanzwa akamira munzwa wese wayo hakuna chisingaperiba zvinhu zvese zvinopera kana iwo zvaanita izvi zvichapera usambofunga kuti unoramba wakadaroba kuita mutauri wamunangagwa wototi ndaamwari hausi munhu bawatisi tombokuverengiwo 2023 chamisa panyanga muchaona moto wapfana mirai muone zvamuita izvezvo muri kudzikireta nevana vaningiriki vari kujeri avo obuda mujeri imomomo mukana pane murume unotondomangara wakandisungisa ndingana toda kuzoti ungasungise chii imi zvadaroba zvinopera zvese zvisezvo tatenda zvangu ndini semu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weSouth Africa anoshora zvimwe zvizvarwa zvenyika yavo zviri kuparidzira nekurambidza kuti vabva kure varapiwe muzvibhadhara zvemuSouth Africa. Paita kupokana pakati pekanzuro yemasvingo nevagari nehavo vanopindira chechi dzepasi pemiti. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande. Semazuva ose ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.